ipapa inini ndinoona kunge pakanganiswa zvikuru nekuti masanctions tiri kuona kuti ane ndokungadzamuswa 20 years aripo hapana chaati anyatsoachivha chatingati ichaitika nekuti vanhu vari kutya masanctions saka vaakuteerera zvitaurwa neamerica kana zvitaurwa neumwe munhu saka masanctions tingangotaura kuti ishamhu iyaya iri kuramba ichingorova asi pasina response iri kuitika pane munhu ari kurohwa saka ipapa apa vangangotaurwa kuti pane 84 maindividuals kana kuti 56 companies asi masanctions haashande achidaro ndingakupa muenzaniso senge uchida kuti uri kurova mhuka yakaita sezebra zviya woti ini ndingangorova pane mavara ewhite chete eblack handinei napo asi inenge iri mhuka imwe chete ndo zvakafana nemasanctions kuti imi munenge muchifunga kuti muri kufixa kana kupanisha vanhu 84 asi vanhu 84 ivavo zvinobva zvazokanganisa mhuka yese nyika yese yatingati sezimbabwe nekuti makambani ari kutaurwa nezvavo makambani ekuamerica haazowani time yekuzozvitarisisa nezvekucherechedza kuti aiwa pari kunzi vananhingi nananhingi vanonge vanga kuti aiwa zimbabwe siyanai nayo kuzimbabwe kwakaripa kwakazodii kukadii vasingatarisa nekuti zvinenge zvatotaudza achi zvava nemukuru wenyika akanzi ari pamasanctions iwe sekambani unobva watotanga kutoti ndingashanda sei nenyika yakadaro kana mukuru wenyika kana vakuru venyika vari pamasanctions saka masanctions anenge akatotageta zimbabwe pakuti smart sanctions kana targeting sanctions kutaurawo kwatingati diplomatic speak kutaura pachikuru asi masanctions anenge akatonanga munhu wese nekuti tangazvitarisa munhu anokanganiswa nemasanctions anoafektwa zvikuru munhu wepasi pasi munyika nekuti ndo unenge usina maresources ndo unotanga kuomerwa nezvinhu vakuru vacho vari kunzi vakatagetwa vanenge vaine maresources vanenge vaine zvinhu zvavo vakarongeka saka kuti masanctions azoafekte vanhu ivavavo vanhu vese vari pasapo vanenge vatoparara kuti azoafekte munhu ari kumusorosoro ari kunzi vakatageta wacho saka ipapa ndaa kugadziriswa inai ndo mungoti america ingadai yambopawa zimbabwe chance yatingati benefit of doubt mukana wayo wekuti reach out kuti aiwa since kuri kunzi vakuita reengagement neinternational community lets give the zimbabwean the chance ngatimbovabvise masanctions for a year kana asina kuita sei azvisina kuona change of action then we can reintroduce them so what they need to do is to rechange their strategy and give the country a chance by lifting the sanctions and then they see kuti no kuri kuitamba kuchitika bad behavior whatever they're calling bad behavior because kuramba wakaita chinhu chauri kuita for the last 30 years and there's no change what are you trying to achieve
regai tizwei kuna vamavhinga munoti nemashoko avamuponda
vamuponda vari kutaura zvavo ndinozvikudza asi ngati zive zvinhu zviviri kana zvitatu chokutanga ndechekuti masanction aripo akaitwa nenyika yeamerica kwete navamuponda kana neni kana nemumwe munhu uyezve hurumende yezimbabwe inoziva zvinofanira kuti zviitwe kuti zvirango izvozvo zvakatemerwa mutungamiri wenyika nevamwe vari pedo navo zvibiswe uyezve bato rinotonga rezanupiwa vakataura vakataura gore rakapera ivo kuti vakazvipira kuzadzisa zviga zvakatemwa kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vashoma zvibiswe handizive kuti nemhaka yei vasiri kuzviita uyezve sevadambudziko riripo nderekuti hurumende iripo iyi yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzevanhu gore rakapera musi wa1 nyamavhuvhu mauto akapfeka hanzu dzebasa vakapfuura nefuti nemumbumburu dzinouraya vanhu pakafa vanhu vatanhatu muharare paitaridzirwa izvi zvinoshoresa nyika yezimbabwe zvinoita kuti zvirango zvakatemerwa vashoma zvirange zviripo dambudziko zvo rikaitwa gore rino mwedzi wapera vanhu vanodarika gumi nevanomwe vakapfurwa vakafa panguva yekutaridzira asi vazhinji vachona vaipfurwa vanga vasinei nekuzenze nekutaridzira tinoziva kuti vana chiremba vedoctor human rights gada vakataura kuti vakarapa vanhu vanodarika makumi masere vanga vaine marenda ekupfurwa nembumburu kana nyika ichidai ichiti ikangotokonywa kana kuti vanhu vakada kutaridzira yotobudika futi hapana chinobuda tinofanira kuti chiitwe kuremekedza kodzero dzevanhu kuti zvirango izvi zvibiswe kwete kugopa umba kuti disaiti dozirango kunema Amerika musinga tarisi kuti mukatinge Zimbabwe ndezviti zvingaitwa vana mponda vari kuzano PF taurai wandakamira muchisimudzira kodzero kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo renyika ra 2018 hadzisi kutorwa munhepo ngatiremekedzei kodzero dzevanhu komadzimai vanobatirwei chibharo Zimbabwe ngaisunge mauto akapfuura vanhu akauraya vakabata madzimai chibharo kunana airport kunana south park kunana hopley kuitira kuti tizivikanwe senyika yava nemimwe miitiro inoremekedza mitemo ichiremekedza kodzero
vamuponda ichii chiri kuita kuti hurumende yezimbabwe ingotadza kuteedzerawo zviri kudiwa neamerica tanzwa muchiti america yadii kungobvisa zvirango kwee zimbabwe yatadzawo nei kungoteedzera zviri kukurudzirwa
zviripo apa ndezvekuti zimbabwe iri kuedza nekuti zvinhu zvazviri kutaurwa nemasanctions nedhiu racho rinonzi rezibhera iri maprocesi akawanda anofanira kunge achiitwa zvekuti zvinhu zvinopiwa nguva asi chatinenge tifanira kutarisa ndechekuti zimbabwe iri kuisa effort here iri kuedza here kunanga direction iyo ndisandanyanya kupindura hangu ipapo ngatimbodzoke panyaya dzataurwa navadheva dzekuti pane pakazopfuurwa vanhu pakazoitwa nezvakati zvakati zvakaitika last month nezva1 august last year palast month apa vanonyatsoziva kuti pane mvongamupopoto nerusha rwakaitika rwekuti vanhu vaikurudzirwa nemapato anopikisa hurumende kuti vanhu vapise mabhazi varove vanoda kuenda kubasa vapise mabuilding vapfanye mashops vachitora zvinhu vakapisa togeti yekuenda kumbudzi iyaya vakapisa police station vakapisa mupurisa akatemwa nematombo mupurisa mupenyu kusvikira afa akapiswa zvezvimwe zvekuti uraza mutemo unenge uchiparara paipo kunozoona kuti nyika ikangosiyiwa ichidaisoka tinopesera tachoparara panyaya inyaya dzemutemo saka zvezvimwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti zvinodzora nyika kumashure zviri zvinhu zviri kukonzeredzwa neopposition yedu ndiyo inenge ichiva kuti tiva kudira majecha tiva kuona kuti munozvigadzirira sei nekuti zvatichaitaka tichatodena kuti paite noise nezinye chazoitika ikuattract international attention kuti tinzi zimbabwe yaya hakusi kugarika zviri zvinhu iri strategy yatinenge tichoziva kuti vanhu vakatoda kudira jecha even before election dzava kuti yabuda vanhu vatoti aiwa tida kutodira jecha kuti musaitonge nyika iyoyo ndo zviri kuitika ndo zvakaitika saka nekuda ndo zvezvimwe zvanti maamericans anofanira kuchinja tactic isusu eziiseng hatisi takatinge tine simba over maamericans isi what weare doing is lobbying and trying to make them see kuti aiwa imini making the situation worse in zimbabwe because you are making people suffer people who have nothing to do with what's happening the generality of zimbabwean people right now mabanks maus dollars ari kunetsa kupinda muzimbabwe because mabanks ekunze ari kuti aiwa hatidhile nezimbabwe panyaya idzodzo masouth african banks aimbotipa maus dollars arikutaura kuti aiwa nenyaya dzemasanctions hatichatumiri mari kuzimbabwe nekuti zvinonetsa izvozvo tivatova kuti america ingadai yafocusa on things that have been done right maelections akaitwa in a peaceful environment until musi wemaresult akubuda ndopakatanga noita vanhu vaona kuti havasi kuina maelections aya asi election opposition was allowed to campaign everywhere in the country kumarural areas kuwanisa vabhumizwe kana kuita sei vaikakampaigni hapana munhu akaibatwa kana kuita sei asi pakazoonekwa nemaresult akuona kuti ariwa apa taakudyiwa apo watanga kuti tozvibira jecha haivhiwi kana ndisipo ino potitanga noiziva yekuti kwakutengera vana doro kuti vana endai munzira tangai kupisa mashops tangai kupwanya mashops endai kuzek office munovhara munodii munodii zvinhu zvekuti zvaisafanira kuitwa nevanhu vekumdc vakuru vacho vanoiatemugoza vazhinji vacho magweta
ndipindureo pindurai vamavhinga pindurai tinzwi
mashoko avamuponda akanaka kana munhu akapara mhosva vamuponda anosungwa nemapurisa munhu akapara mhosva haapondwi haapfurwi nefuti dzemoto munhu akapara mhosva madzimai havabati kuchibharo nemauto makambozviona kupii izvozvo kureva kuti hurumende yezimbabwe yaitotyora mitemo iyo pachayo isu tiri kuti hongu kune dzimwe nharadada dzakanga dzirimo mukutaridzira vaikanda matombo mumugwagwa vamwe vachiepa muzvitoro kusanganisirawo nezanup f yekuwhite state vamwe vachona vakatosungwa vari mujeri zvitaro vatiri kuita ndezanup f asi mutemo unofanira kungotevedzerwa hatifaniri kurasa mutemo nekuti vanhu vataridzira remekedzai kodzero dzevanhu kunyange vanenge vari muusungwa iko zvino hurumende yezanup f yaisunga vana vadiki vakomana vekupuraimary kusungudza kuseketeking puraimary kwakasungwa vana vari kupuraimary vanosvika ivo 8 vakarohwa zvakaomarara vari muusungwa pamakoni police station ko zvinoitirwei mukomana ari makore makumi maviri nemaviri anotyodzi mutoto akapfurwa mumusoro akabva angofira ipapo kwamakoni ko ndoo mhosva yacho here vanhu vagode kusunga here mhuri oenda kuchena
rakaindi tiona vamuponda nyaya imwe yekuti Zimbabwe iri kuedza kurwisa kuti zvirango zvibviswe tinonzwa kuti yakaisa kana kuti yakapa basa rekuti ibatsirwe kuita hurukuro neamerica kukambani yeamerica inonzi Ballard Partners pachibhadharwa mari inonzi $500,000 pagore idanho ramunofunga here kuti rine musoro nekuti vakawanda vari kuti hapana nidhi yekuti Zimbabwe inge ichibhadhara mari dzese idzo dzokunze kungobvisa zvirango kwokungoteedzera zviri kudiwa nezvirango
idanho iroro rakatokosha nekuti munoziva america mashandiro ayo ine anonzi malobbyist hanzuva vadhewa vanozvizwa munoziva munogara kuamerica ine inonzi lobbying vanhu vaya vanenge vaine maconnections nenetwork nemarelationships nevanhu vanoisa mutemo wekuti ndo vanoaproacha macongressmen nemasenator kuti vachinovataurira vachivaexplainera kuti zvamunoona paindanet zviya zvimwe zvacho zvinenge zviri maexaggerations nyika iri kuedza kudai nekudai nekudai saka lobbying company basa rayo kunyatsokupa umbowo hwakakwana one continuous basis kumadecision makers kuamerica kuti aiwa situation yakamira so kana muchida kunoverifya ngatifambei nezvakadai nezvakadai ipapo ndingangoti ndokutogona kwacho nekuti effort inofanira kuiswa inofanira kufamba with all directions Zimbabwe is engaged SADC is engaged OAU is engaged all these other neighboring countries kuti tibatsireiwo kutaura kuti no masanctions ari kuuraya nyika ari kutanganisa upfumi hwenyika lobbying company iyoyo inobatsira zvakare kuclarifya so that maamericans can understand kuti aiwa pane maimprovements ari kuitika for my improvements I think that what has been rewarded to Zimbabwe kuti tione kuti ai waka yatingati carrot and stick approach yekuti kuti izvi zvinenge zviri kufamba nemazvezvi regatimbo wapo benefit of doubt kuti ti build here tinoti goodwill because it seems kuti you can all try something then you are not given any acknowledgement panenge pava kuti ndinoti pasina yatinoti goodwill iya yekuti vanhu vari kungoitira maune kuti hapana zvaunotiita tisu america tinokufixa chete no matter what you do unless wachinja zvakati nezvakati asi tisu kutaura kuti Zimbabwe is trying its best ngatiti panyaya yedzokugadzirisa kuti ive nyika inoshandidzana nedzimwe nokudyidzana nedzimwe nekuva nemarights evanhu ini ndinobvumirana pakuti masanctions angadai abviswa to give the country a chance kana zvatadzika kana sei after aye kwakuti takuriviewa situation nyaya yekuti pakazopfurwa vanhu of course inyaya isina kunaka hapana anozvikurudzira zvekuti munhu azopfurwa asina kuenda kudare asina kutongerwa rufu izvozvo zvechova pakaipa kana paine madzimai akaripwa tinozvikondema pane pane vana vakarohwa vasina zvisiri pamutemo tinozvikondema zvese izvozvo ndosaka pakaiswa hotline yekuti ripota nyaya dzakati panearless police kana uchitya isai musuggestion box kana uchida enda kumadzimai kune maorganizations emadzimai aya yekuti ari yatingati victim friendly yekuti madzimai pamwe unongotinyara kuti ndozvakaitika kwandiri chienda ikoko unoripota izvozvo ndinodavira kuti hatisi nyika ingada kuzivikanwa nekuti ndozvatinda kumadzimai aiwa ipapo kana pari pakaitika mutemo is taking its course kuti zvigadziriswe ndosaka pakanzi ivi mapurisa makaona paine mapurisa aitonyatsobvunzurudzwa zvakafamba se even vechizivo zvavaibvunzurudzwa kuti aiwa zvakadi pakazowanikwa kuti papane vanhu vachipa uniform dzemapurisa vamwe vachibawo kuti uniform dzemasoja zvikaonekwawo futi kuti pane nhubu dzanga dzaakuhaicheta process yekuti anga angatori mageneral criminal elements yekuti asine ine ZANU PF kana NGC vari vanhu vanga vangoteka advantage yesituation zvinhu zvinoitika but we are saying let's not create conducive environment for things like that to happen isu hatikurudzire kuti vana vadiki vasungwe hatikurudziri asi vana vamwe vacho vainge vachifurirwa kuti tandai matombo panyaya yeshopu saka vanopesera vabatwa vozoregerwa zvavo but havana mwana akaendeswa kukoti
vamavhinga munotii neurongwa hwehurumende yezimbabwe hwekuti inge ichipa basa kukambani yeBallard Partners tichinzwa kuti vanenge vachibhadhara mari inoita 500,000 pagore kuti vange vachikwanisa kukurukurirwa navo kana kuti vakamirirwa panhaurirano neamerica
hurumende yezimbabwe inoda pekuti inovaviwa nemari kovanewanepiko mari yekutambisa kudaro zvinoda kuti zviitwe kuti chimiro neunhu hwezimbabwe husimukire hakusi kurasha mari yakawanda muchibhadhara vanhu vanenge vaida kuti vakupodei kumeso aa chinodiwa ndechekungoita zvakatarwa kuremekedza kodzero dzevanhu kana vanhu vachinge vapara mhosva mauto nemapurisa ivavo vanenge vapara mhosva vosungwa voenda kumatare dzimhosva voenda kumajeri zvoonekwa saka zvinoda kuti zviitwe hazvidi mari yakawanda kudaro zvinongoda chete kuti hurumende izive pekushandisa mari yayo onai kune vanhu 7 million muzimbabwe vari kufa nenzara vanoda chikafu hurumende yezimbabwe nerumwe divi iri kufamba ichipema chipeiwo mari chipe vanhu vedu chikafu asi pedzezvo takarasima kubhadhara zvimakambani zvekuti hanzi tipotei tionekere pane vamwe itai hunhu kwawo hwakanaka kana mukaita zvakanaka hamungafariwo here vanhu vezanupiefvamuponda
ipapa isu tirikutaura kuti america dai yaitipawo chance yekuti ngavambolite masanctions zvegore vachireviewa nekuti we need a win-win situation pavanoratidza kuti aiwaka effort yamaita to show good faith and good will ndo zvinofanira kunge zvichiita kuti america ngaimboratidzawo kuti they are showing good will and good faith havangarambochingorepeata the same thing isu tiri kumhanyamhanya kuti hatishandei zvakanaka ngatitaudzane ngatidyidzane ndakaona america izvozvo yakaonda embassy hombe kwazvo muno muzimbabwe iyo last 2 years vakatomuva last month kuenda munew office yavo yekutaa kuti vanhu vakada kugara vachidyidzana nesu nekudaro ngavaitewo mamesures andoratidza kuti aiwa toda kudya nevamwe tishande tese zimbabwe is trying and isusu wanever hostile to the americans
vamavhinga
bvunzai vana vezimbabwe kuti nyika iri kuedza here gadzirisai mitemo iko zvino vanhu vakapendwa mwedzi wakapera nemadzimai akarepwa tsvakurudzai itai kuti mitemo yeshandi gadzisai bumbiro remitemo renyika vatungamiri vezimbabwe hapana chikonzero chekuti murase mari muchibhadhara makambani pasina zvamuri kuita munyika tine nyika hazvishande